Musure mokinge taona kuti dare the National Joint Negotiating Council hapana chariri kubuditsa. Taka taura isusu nehurumende kuti ivo ma ministers pachavo ngava uye titaure teste. Munoyeuka kuti musangano uyu takauita isu tinomirira masangano evarairidzi nema ministers vepublic service, labor and social welfare, Professor Mavima, uye ne Minister of Primary and Secondary Education, Ambassador Kane Matema. Musure mokunge taita musangano uyu. Chavako iko zvino ndechokuti ndichitaura kudai takatonyorera isusu ku ofisi ya president chaiko we Republic of Zimbabwe kuti vachipindira nyaya idzi.
Ko sei mafunga kuenda ku ofisi yemutungamiri wenyika?
Semaonero edu nyaya idzi hadzisisiri palevhu ye National Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare rema ministers, yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwa president vedu venyika yedu kuti ivo vachipindira nesimba ravo. Noti chatiri kuona hapa ndechokuti hapana chinoda kuti chitauriranwe pamaererano nemanegotiations.
Ko sei muchidaro?
Masalaries ayanyanya kudzika zvokuti zvabva zvagwadamisa dzidzo nezvikoro zvabva zvagwadama. Saka zvakutoda simba rinobva kumusoro rinotaura kuti constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti mushandi wega wega wemunyika muno anofanira kunge achiwana mari inokodzera iri fair and adequate matauro anoita muconstitution.
Asika takaona hurumende ichiwedzera mari, hamusi kufara here nezviri kuitwa?
Mukaha uripo pamari iri kutagwa nepublic service commission iyi yatisina kugarira dare. Wakanyanya kukurisa hausi kuzobatsira kuti varairidzi vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Vanongoramba vakagombegwa vakagara kumudzimba. Patasvika iko zvino tauda kuti tichishanda pamwe chete nehurumende kuti tinyatsokuona kuti dambudziro dzikwero rigadziriswe varairidzi vawane mari dzavo, vana vechikoro vakwanise kuwanawo dzidzo yavo inoendeka.